mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri zvita 4 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kuburitswawo paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Ivanzi Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tadanura bhajeti revagari vemuHarare nekutumwa kwatakaita nemukuru weMDC vachamisa kuti tinge tichimiririra zvido zvevagari vemuHarare.
Makanzura eguta reHarare nezuro akaburitsa bhajeti remari inotarisirwa kushandiswa nekanzuru iyi mugore ra-2019.
Okay, tingati kubva pakunzwisisa kwatinoita nebizi vamotari yacho idiki, namba yemabhodhi akaendapo akawandisa zvekuti havakwanisi kunyatso mako mazimbabwe.
Vagari vekwacheche kuchipinge vonyunyuta nezviri kuitika kubva pafa vanhu gumi nevaviri vakange vari mukombi yakarohwa nerori yekambani yeGreen Fuel.
Ini maonero andakaita vabhushi vakatonga America panguva yavakatonga ivo vari muAmerica vachipa zvido zvevanhu veAmerica pamberi.
Mutumbi wevaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica vaGeorge Bush wasvika muguta reWashington DC nezuro usiku. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Makanzura eguta reHarare nezuro akabuda nebhajeti remari inotarisirwa kushandiswa nekanzuru iyi mugore ra-2019. Mumwe wemakanzura akapinda mumusangano uyu uye vari kanzura weward 17 yeMount Pleasant vaJacob Mafume, vanove zvakare mutauriri weMDC, vanoti vakabuda nebhajeti remari inoita iyo $449 million, vachiti vamirira kuti bhajeti iri riende kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo, avo vanotarisirwa kuripasisa kuti rikwanise kushanda. Makore adarika vagari vemuguta iri vainyunyuta vachiti kanzuri yavo haisi kuisa mari kumapoka akakosha akaita seutano, kuwaniswa kwemvura pamwe nekutakurwa kwemarara. Asi vamafume vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti rwendo runo bhajeti ravo ndizvo zvinhu zvarakanyanya kunangana nazvo izvozvo.
Tadanura bhajeti revagari vemuHarare smart budget nekutumwa kwatakaita nemukuru weMDC vachamisa kuti tinge tichimiririra zvido zvevagari vemuHarare. Saka ibhajeti ratinoona kuti richatibetsera kuti tikwanise kuita smart city. Tabva taisawo futi zvetechnology kuitira kuti tinge tine e-city. Tichange taisa makamera muHarare mese kuitira kuti security nesafety yekuti vanhu vaite business inge yakachengetedzeka.
Tinoona kuti munosimbonetsana nevagari vachiti nguva zhinji munoita budget musina kunge magarawo pasi muchikurukura navo. Vanga varimo here vagari mumusangano uyu?
Yabuda paTV neparadio yakati jekerere nyika yose budget iyoyo. Mwedzi unoyu wapera tichiita maconsultations nevagari vemuHarare tichivabvunza zvavanga vachida kuti zvipinde mubudget. Saka tenderera misha yese zviri pachena ende vanhu vanga vachitaura. Saka tine tarisiro yekuti zvinhu zvataisa mubhajeti ndo zvinhu zvavachitaurwa nevagari vemuHarare.
Bhajeti yamunotarisira kuti ingashandiswa nekanzuro yeHarare gore rinouya iri kusvika pamari?
Bhajeti yegore rinouya iri kuita $449 million. Ibhajeti huru kwazvo. Tinovimba kuti mari ikaramba yakasimba, vari kutonga hurumende vakakwanisa kutanga kufunga zvakanaka, madhora akasaramba asingadoni. Tinotarisira kuti ibhajeti inokwanisa kubetsera vagari vemuHarare kuti vange vachiva nemaroads, malights nezvimwe zvese zvinodiwa panyaya yeservice delivery.
Imwe nyayawo inonetsa kubhajeti vamafume inyaya dzekuti vagari vanonyunyuta kuti dzimwe nguva mari dzinoiswa kuzvinhu zvavanofunga kuti rasina kunyanyo kosha kana kuti zvavanofunga kuti haasi mapriority mabatawo papi nyaya iyo
iko zvinotirikita inonzi project based budget budget inenge yakatarisana nevanhu inenge yakatarisana ne zvinenge zvichidiwa nevanhu tichiishandisira kunyaya nezvinhu zvinenge zvichinge zvatakaudzwa nevanhu vanhu vazhinji vari kuchema nenyaya yemvura vari kuchema nenyaya yemalaiti vari kuchema nenyaya yekutorwa kwemabhini vari kuchema nenyaya yemarodzi ndo nyaya dzatanyanya kuisisa pamberi mubhajeti yedu iyosha
nyaya yeutano mazvipa mukana wakadii mubhajeti izvo
nyaya yeutano taikoshesa zvikuru kuitira kuti vana korera nezvimwe zvirwere zvinokwanisa kubata vagari vemuHarare zvisauya makliniki yedu tichange tichimakudza tichange tichikudza mamaternity clinics nezvimwe zvakadaro tiri kutarisiravo kuti medical aid yedu tichaikudza kuti itetekeshere kune ruzhinji sezvamunoziva council ine makliniki kumazoni ese ende ndivo vanotanga kurapa vanhu pakutanga pekurwara ende vanhu vazhinji vari kurapwa kumakliniki ekanzo
avo vanga vari kanzura wewadi 17 Mount Pleasant vaJacob Mafume vanove zvakare mutauriri weMDC vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vagari vekuchecheche kuchipinge vanonzi havasi kufara nezviri kuitika kubva pafa vanhu gumi nevaviri vange vari mukombi yakarohwa nerori yekambani yeGreen Fuel. Zvimwe zviri kunetsa ndezvekuti imba inochengeterwa vafi kana kuti mochari yepa St. Peter's Hospital idiki uye zvinonzi haisi kushanda zvakanaka izvo zvave kukonzera kuti hama dzevafi dzichengete vakafa nekukurumbidza. Vamwe vevafi ava vanotarisirwa kuchengetwa nhasi. Mutori wedu wenhau wemuganda Community Radio vaEffort Manono vanoti umwe mufi azotorwa nehama dzake mumochari azere masvosve uye mumochari mune makonzo. Hatina kukwanisa kubata vakuru vepaSt Peter's Hospital asi tanonoka wande weStudio 7 abata vaManono kuti tinzwe zvavaona.
Okay, tingati kubva pakunzwisisa kwatinoita nebizi vamochari yacho idiki. Namba yemabhodhi akaendapo akawandisa zvokuti havakwanisi kunyatso kumaakomodheta ipapo. Zvinopa kuti mamwe mabhodhi atakawana achibudamo like yesterday anga ane masvosve kuratidza kuti mochari yacho haisi kushanda zvakanaka.
Mabhodhi anga ari mumochari ari kubuda nemasvosve?
Yes.
Ko vakuru vepahospitari ipapo mambo abvunza kuti zviri kufamba sei?
Ya, tabata sister in charge wacho vakaramba kuti vanyatso kutiudza zvinongo nekuti tisatati kana zvichibvira tibatsire kuti mabhodhi iwayo akwanise kubva achienda kune ebeta motari. Saka ivo vanga vati handisi kubasa handikwanisi kuti nditaure nemovha tifoni. Chandingakwanisa kuita ndechekuti mangwana mutaure nevakuru vangu mozofona mangwana muchitora information yamuri kuda kuvakuru vangu.
Imi mambowana mukana here wokupinda mumocharum?
Chinoitika mumamocharizi havangobvumiri vanhu kuti vangopinda vachingoona asi vashandi vepachipatara ipapo vari kubvuma kuti mochari haisi kushanda zvakanaka.
Saka vakashaika patsaoni yakaitika mazuva maviri apfuura ndo mavari imomo?
Ndo mavakaitwa here?
Pane hama dzambozviona here kuti mumochari macho hamuna kunyatsomira zvakanaka?
Pari zvino ndinganyepa kana ndikati pane hama dzati dzaazviona nekuda kwokuti dzimwe hama dzacho hatisati tadziziva. Chatakakwanisa kuita ndechekuti patakabva pasini takatevera kumochari tichida kuti tikwanise kuona kuti kondishoni yacho yakamira sei. Asi nekuda kwokuti nezuro wacho takatozobva takutaurirana nevamwe mapurisa anga aripo achitotaura kuti mochari yacho yanga yazara zvokuti vamwe vanhu vaida kutakurwa kuendesa kuchirai.
Magariro emochari here kana kuti zvakakonzerwa netsaona yakaitikai?
Ndingati mochari iyi kushanda kwainoita kubva kare nakare haina kunyatsa kusimba. Pamwe pacho inotonge isingaiti kana kuti zvokuti munhu akagara mukwemazuva angaita matatu anokwanisa kubuda asisina kumira zvakanaka.
Avo vange vari mutori wenhau wemaganga Community Radio vaEffort Manono vari parunhare kwacheche kuchipinge vachitaura natanonoka wande weStudio 7. Muchikamu chino tinoyedza kukuunzirai imwe yemisoro yenhau dziri mumapepanhau emuZimbabwe. Pepanhau reHerald rinoti zvakabuda mumazamanisheni evana vegrade 7 zvabuda uye sachigaro weZimsek muzvinafundo Edi Mwenje vanonzi vakaudza Herald kuti vana vanokwanisa kutanga kutora maresults avo kuzvikoro kwavakanyorera kutanga nhasi. MuStandard mune nyaya yekuti kuri kutarisirwa makakatanwa pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga kumusangano weZANU PF Annual Conference uchaitwa kuEsgodini kumateveleland South mwedzi uno uya watakatarisa. KuDaily News kune nyaya inoti muimbi ane mukurumbira vaThomas Mukanya Mapfumo vari kutarisirwa kusvika munyika nhasi kuurongwa hwekuimbira runyararo huri kutangwa nemusi wechishanu kuGweru. Totarisawo bepanhau reChronicle rinoti vatsigiri veZANU PF kuBulawayo neZuro vakabvumirana kuti havadi kuti pave nenhaurirano dzehurumende yemubatanidzwa pakati pebato ravo nereMDC. Ivo mutungamiri wavanoziva ndiva Munangagwa chete kusvika musarudzo dza2023. Mune chikamu chino tinokuunzirai zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7. Idzi ipfungwa dzevateereri dzisinei neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunotaura mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makadi zvenyu vanhu veStudio 7. Anondokutendai nechirongwa nezvirongwa zvamunotipa izvi. Tongokutendai. Ndimega munototipa news dzichaizvo chaidzo dzisina dikira zvakarerekera. Vanopa kutenda. Tatambura muZimbabwe kwedu. Tatambura. Tatambura kutambura chaiko chaiko. Takutofunga kuti Zimbabwe pamwe yakatokeswa zvayo. Ndongokutendai nekundiwanisa mukana iwo kuti ndipe pfungwa dzangu pasimo chidoko.
Ndinonzi Gweja Gweja. Ndinofara hangu zvikuru nemabatiro amuri kuita. Tichitarisana uye kuunza news kwamuri kuita kwatiri muna kwamakarerekera muri kuratidza kuti muri kuda chokwadi, muri kuda kuti nhevenyuro yenyu ive pamberi uye ichiita zvinhu nemazvo. Ndichazvifarira zvikuru, asi ndine mazwa angu andinotaura pamusoro peugaro hwemunyika medu hurumende. Corruption kuti ipere munyika medu inotangira pandiri ndiri kutaura. Zvichiuya kuhurumende kuyakatungamirira nokuti kana iyo achinge asina kuzvibvisa pacorruption, vamwe vese vari pasi vose vanoramba vachiita corruption.
Makadi zvenyu paStudio 7 pano. Ndine maonero angu inini ndeyekuti dai zvaibvira vachamisa varegera kutipedzera nguva vachiita marara avari kuita. Tinozviziva kuti vane dzimwe nzvimbo dzavakahwina, zvakaita nzvimbo dzemumaguta vakahwina makansela neine zvese. Kumbira vachamisa vadirivhari sevhisi kumaguta ikoko nenzvimbo dzose idzi dzavakahwina, kuitira kuti panozosvika nguva yemaelection ya2020 muna 2023, nzvimbo dzavakaluza vanhu vese vanenge vasina kuvavhotera gore rino vanenge vakuona vese kuti vachamisa sezvo vadhirivhara kunzvimbo idzi, zvakadii kuti tivavhotere vochinyatsohwina maelection avo zvisinei nekutekera wanongoti wabirirwa zviri kuitwa izvi. Aina handioni kune kwazviri kutiendesa paizvi. Tiri kutongotambura patakavavhotera totozoshaya manjozi ati saka takavhoterere henu, nekuti mari dzai dzekutoenda kumarara avari kuita achi isa hatinaba hatisi kudzwanaba. Saka votozoona kuti veZANU PF vanombotumira vanhu mabhazi emachechi vayo anenge vatorinane kuzi tokwanisa kuendawo kumarare ikweko yatichindotyawo ikoko.
Idzo ipfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7 dzisinei neVoice of America. Tiudzei zvamunofunga pamusoro pechirongwa chemangwanani ichi. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti mavoice messages pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemafirimu chinogara muAmerica, vaNick Zemura, vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvitsigire vanoita zvemitambo nemafirimu munyika. VaZemura vanoti dzimwe nyika dzakaita seNigeria dzinotsigira zvizvarwa zvadzo zvinoita zvemafirimu izvo zviri kuita kuti mabasa avanoita awane mukurumbira. VaZemura vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvave kukwanisa kuona mafirimu avo ayo ave kuwanikwa padande mutande reInternet paVimeo, apo vanokwanisa kuona rimwe drama ravo rinonzi Muzita raBaba. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanga nyauye weStudio 7 navaZemura pamusoro penyaya iyi.
Kutanga sebasa chairo takatanga muna 2006. Chino chadai kufarira kubva tichikura kuona mamwe madrama aiitwa paredio paZTC taingovutiwo chinhu chaunenge une interest nacho ekuitawo madrama iyayaya. Saka patakazowana mukana ndopatakangotrega kupinda mazviri.
Munoita mabasa aya muri mega here kana kuti munoshandawo nevamwe?
Tine vanhu vandinoshanda navo, tinotenge kuti tinoshanda nevanin'ina vangu Michael Zemura naHashem Zemura, vandingatire ukama vandinoshanda navo. Tine timu yeMirage Productions inotungamirwa naKudzai Musungo, itori nevanhu vanoda kusvika 20 vatinoseenza navo madifferent capacity.
Tinoziva kuti tichikura vanhu vazhinji waiti iwe ukati uda kuita zvemafirimu waibva wanzi ha hazvina mari. Imi muri kuzvionawo sei uyezve vabereki venyu vakazvitambira sei?
Taura chokwadi, hazvisi zvinhu zviri nyore zvekuti vanhu vanongonzi pindai. Uye ndinovazokurudzira vana vechidiki variko mazuva ano kuti endai kuchikoro, dzidzisei sebhizinesi, muzviita sebhizinesi. Ende chanaka nekuita ndechekuti nyika yedu haina mabasa stereki mazuva anaya. Saka ndizvo zvekunzi chienda unosenza kwakati mabasa acho ari kunetsa. Saka vanhu vanofanirwa kuizvitora semukana wekukwanisa kushanda navo. Taura chokwadi, zvinhu zvinogona kupa munhu pfundutso ine musoro, asi zvinoda kubatwa sebasa chairo. Zvimwe chete zvanoitwa nevaya vanoenda kumahofisi mamwe vachinoshanda ndivo zvimwe chete zvavanofanirwa kuita. Kana kuti zvinofanirwa kubatwa sebhizinesi zvakafanana nemunhu ane chitoro kana kuti ane zvinhu zvaanotengesa. Ndokuti uite approach yakanaka.
Pari zvino pane atingati isu mafirimu kana madrama amuri kuita here angazivikanwe neveruzhinji?
Ehe, muZimbabwe tine drama rinobuda paTV zvinonzi Muzita raBaba, rinobuda musechina wega wega. Takamboita rimwe rinonzi Chaneta iro ratiri kudzoka naro riri firimu. Pamafirimu takaita akasiyana siyana, My Lady, Death and Other Complications Comedy yatakabudisa mazuva apfuura.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvingada kuziva kuti vangabata sei kana kuonawo mamwe mafirimu enyaya, tichiona kuti hataaona achibuda pane zvivhitivhiti zvimwe zvatinoona zvepaintaneti nekumwewo.
Zvanga zviri zvo tanga tisina chinhu chaachikwanisa kubuda, asi ezinezi takaita rombo rakanaka, takabvumidzwa nevatinoshanda navo imbovewo kuona kuti zvinoita here kuti tikaisa zvinhu izvi paintaneti nokubuda. Saka mazuva ano tiri kukurudzira kuti vanhu vaone iro drama rinonzi Muzita raBaba, kutanga neepisodhi yekutangisisa chaivo paVimeo, www.vimeo.com. mukatsvaka kuti Muzita raBaba munoiwana, and munoiwana nekamari kadiki diki chaiko kekuti munobhadhara kuti mukwanise kuiona. Da kuti tikurudzire maZimbabwe kuti vaone zvinhu zviri kugadzirwa kumusha. Saka tikange tabudirira vamwe vakawanda vachauyiwo vachisiwo zvakawanda zvekuti kana ukangosiko kumusha hauna chaunoditi zvikutadza kuchiona. Saka kutaura kuno takaisa Muzita raBaba paindaneti iri on demand, kana tichiita tinoti pay per view. Mutengo wacho takatounyora ipapo wakaderera zvikuru. Ukaenda paVimeo, inonzi www.vimeo.com /Muzita raBaba, inobva yabuda.
Avo vanga vari vaNick Zemura vanoita zvemafirimu vachitaura naMarvelous Muhlanga nyauye weStudio 7 vari parunhare muMaryland muno muAmerica. Yasvika nguva yekuti timbotarisa nyaya dziri kuitika muno muAmerica. Mutumbi wevaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica President George H.W. Bush wakasvika muguta reWashington DC nezuro. Mutumbi wavaBush wakaperekedzwa nehama dzavo dzepedyo nendege yeAir Force One, kusanganisira mwana wavo akamboitawo mutungamiri weAmerica vaGeorge W. Bush nembwa yavo yaivabatsira vari mupenyu inonzi Sally. Mutumbi wavo ucharara pamuzinda weThe Capitol kusvika musi wechitatu pachaitwa ungano yekucherechedza rufu rwavo. Vaive makurukota muhurumende yavaBush vachitungamirirwa nevaive mutevedzeri wavo vaDan Kyle, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaMike Pence, vaPaul Ryan nemamwe makurukota ehurumende yavaDonald Trump vanga varipowo pakati pemhomho yakaungana pamuzinda weCapitol muWashington DC. VaBush vakarwa hondo yepasi rese yechipiri World War II vari mutyairi wendege dzehondo. Urundi rwerufu rwekutanga runotungamirwa nehurumende rwemutungamiri wenyika kuitika kubva pakashaya vaimbove mutungamiri weAmerica vaGerald Ford munazvita mugore ra2006. President George H.W. Bush vakave mumwe wevatauri parufu urwu. Mukuzeya nezvenhoroondo yeupenyu hwavaBush, tabata chizvarwa cheZimbabwe varisa chigaro weMDC muno muAmerica inotungamirirwa navachamisa, vazvidzai ruzvidzo kuti tinzwewo mafungiro avo pamusoro peupenyu hwavaBush.
VaBush apa ndinoda kutaura semuZimbabwean, ndozotaurawo ndakarerekera kumaAmerican. VaBush munhu akatonga America. As you know, kuti America is the first world, inotarisirwa nedzimwe nyika kuti matongerwo ari kuitwa nyika dzimwe nyika dzinoona sei. Ini maonero andakaita vaBush vakatonga America panguva yavakatonga ivo vari mutungamiri, vachipa zvido zvevanhu veAmerica pamberi ende vachiisa zvido zvevanhu veAmerica pamberi. Tikatarisa kana upenyu hwavo, munhu akanga ari musoja akarwawo hondo akazoita zvematongerwo enyika akatonga kwenguva yake, kuti nguva yaakatonga iyo munhu aidiwa nemaAmerican. Zvasiyanawo nekumusha kwedu kwokuti tikapa maexample yekuti mutungamiriri wenyika kana achitonga anofanira kunge ari anodiwa nevanhu vemunyika imomo maari kutonga, tingatarise zvekunze kwenyika. Ati haa, kwedu zvakasiyana.
Vanhu vanotaridza kuungana kwakadai, zvingaitikewo here kumusha kuZimbabwe nhasi izvi sezvatakaonawo pakasha yavatsvangira izviya? Tingaone vanhu vachitaridza rudo serwatiri kuona ruchitaridzwa vaBush kudai?
Kuungana kuri kuita vanhu maAmericans vachiungana vachichema muwavo kuratidza kuti mumwe uyo afa uyu asiyirei vapenyu. Asi takatarisawo kumusha kwedu kuti tafirwa nemutungamiriri anga achitonga. Tinoda kuziva kuti mutungamiriri iyeye atisiyirei paafa uyu, atisiyira matiyo epeturu here, atisiyira nhamo yekushaya basa here, atisiyira nhamo yekushaya mari here? Makadzimara maona kuti zvaatisiyira zvacho hapana anozvifarira. Handifunga kuti vamwe vanenge vakutoti anonoka kufa, but hatidaro hedu pachivanhu chedu. But ndiri kuona kuti mutungamiriri weAmerica asiya yatinoti legacy yakanaka yeupenyu hwake, nekuti asiyira vapenyu nhaka yakanaka yeupenyu hwavo, kuti vasaravo vanosara vainei. But kwedu kumusha handiri kunyeperai, vanhu vari kutambura.
Zvino chatingatorewo sedzidziso, chatingadzidze kubva paupenyu hwavaBush nekushaya kwavazoitawo sezvizvarwa zveZimbabwe ndechipi?
Isu tinongoti sevanhu vari kutongwa, tatingokumbirawo vanotitonga kuti dai vatotorawo maexample yekunze kwenyika kuti vatitongewo vachiratidza zvido zvedu pamberi pane kuti varatidze zvido zvavo. Ndozvatinongoshuwawo kuti dai vatungamiriri vedu vachiti zvido zvevanhu pamberi iwo zvido zvavo kumashure zviri nani. Zvino kwedu handizvo. VaBush vakatonga vakatonga matemu zake akapera, havana kumbonge vari vanobunyukidza vanhu vemuAmerica zvetikuitwa kumusha kwedu. Handizvo, vatungamiriri vedu vari kukanganisa, yatoti legacy iyaya unobva waishaya.
Avo vanga varisa chigaro veMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa muno muAmerica, vazvidzai ruzvidzo vachitaura parunhare vari kuOhio neStudio 7. Nasi tichapedzisa hurukuro yatakaita nemuimbi anogara muno muAmerica chizvarwa cheZimbabwe Isaac Kalumba. Tinzwe imwe yemimhanzi yake.
Kubamusi wataka sangana.
So pane ambami zvarandiri kuburitsa izvinezvi iriri ndingati vanoti muchirungu very excited about it, ndiri kufara chaizvo nealbum iroriri nekuti rine music yakasiyana-siyana yakarekodwa munyika nhatu. Imwe music yakarekodwa kuJamaica, imwe muno muAmerica, zhinji yacho kwakare kumusha kuZimbabwe. And chandinoifarira ndechekuti album iri kana kuti damba refu iri rine music yandakakura ndichiteerera inini kubva kuZimbabwe popular music tichipinda mureggae, tichipinda musome R&B and disco. All these styles of music aripo paalbum iroriri rinonzi Makuwerere. So Makuwerere munongoziva kutaura kufara nekunakidzwa neexcitement. King Isaac's coat of many colors, because these various musics kana kuti misambo yakasiyana-siyana iripo apa makala akasiyana-siyana, mavara akasiyana-siyana, ruvara rwakasiyana-siyana. Tichiti Makuwerere, King Isaac's coat of many colors.
Tobvunzawo kuti chakakupai shungu dzekupinda mumusambo chii?
Kuona ndakakura ndichiona vaimbi vanganzi chinyanzvi, nyanzvi dzekuridza idzi. Nguva yatakakura isusu vana Oliver Mutukudzi vanga vachipisa moto zvisingabatsiri. Kuma70s tichipinda ma80s ndingati kazhinji pataivaona neage yedu tataa ma80s tiri vana vadiki vachiita mashows across the country vaipfuura mumatowns ese. And ivona Thomas Mapfumo nana Tine Chikupo vana Elijah Madzikatire taivaona mashows avo.
Ndokupaizve kamwe kambo kamukoma Isaac Kalumba kanonzi Nyima Isatani. Kambo kubva kuna Isaac Kalumba kabva kazvivharisa kanonzi Nyimai Satani. Nguva yedu ichibva yaperawo tichisvika kunoperera chirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvakare mauro patichakupai zvakare dzimwe nhau. Kwanhasi tombogumira pano. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.